This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kukadzi 9 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakarwa hondo yerusununguko vanoti vave kumbosendeka parutivi chirongwa chekudzivisa vamoyo navakasukuwere kupinda mupolitibiro sezvo vasiri kuda kunetsana nemadzimai. Mhuri yavaitaidza mara yoita munamato wekurangarira mwedzi gumi neumwe chete vapambwa. Hurumende inoparura chirongwa chekurwisa uori asi vanopikisa vachiti hapana chinobuda kubva muchirongwa ichi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kusawirirana mubato reZANU-PF kwasvika padanho rakaipisisa zvichitevera urongwa hwakasiyana-siyana huri kuitwa nemapoka maviri ari kurwisana kuti vazotonga kana mukuru webato iri vaRobert Mugabe vabva pachigaro. Pane chikwata chinonzi chiri kutsigira mumwe vateedzeri vemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nechimwe chikwata chinonzi Generation 40 chinonzi chiri kutsigira amai Grace Mugabe uye chine nhengo dzakaita segurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuwere. Mangwana mapurisa anonzi audzwa kunzi agare akagadzirira kuti pangangoita mhirizhonga pamusangano wePolitbureau muHarare pachityirwa kuti zvikwata izvi zvingangorwisana. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mangwana kuri kutyirwa kuti kunogona kuita bata murefu bata mupfupi apo nhengo dzeZANU-PF dziri kurwisana dziri kutarisira kuratidzira pamuzinda webato iri musangano wePolitbureau usati waitwa. Mukuru wemadzimai mudunhu reMashonaland West amai Angeline Muchemei ava vanonzi nevamwe vanotsigira chikwata cheGeneration 40 vaudza madzimai ose musangano wavo kuti vaende neuwandu hwavo kumuzinda webato iri muHarare. Bazi remadzimai raronga mabhazi 14 kuti atakure vanhu kuenda kuHarare mangwana mangwanani. Mutsamba yavanyora amai Muchemei vakurudzira madzimai kuti vaende kunotambira mukuru wavo vari zvakare mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe apo vanenge vachiuya kuzopinda mumusangano wemangwana wePolitbureau. Sachigaro weZANU-PF mudunhu reMashonaland West vaEfraim Muchengeta vanyorawo gwaro kunhengo dzose dzeProvincial Coordinating Committee kuti dziwanikwe dziri pamuzinda wavo mangwana mangwanani. Vachengeta havana kutaura kuti donzo remusangano nemutungamiri wenyika nderei asi vati kungosangana nemutungamiri webato sezvavanogaroita.
Tinosangana navakuru mangwana hapana zvinhu zvapana zvimwe.
Asi izvi hazvina kufadza vamwe mumusangano weZANU-PF avo vanofungidzirwa kuti vanotsigira chikwata chinotungamirirwa nemutevedzeri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vaimbo vesachigaro vechidiki mudunhu reMashonaland Central vaGodfrey Senengamu vanoti vanotsigira vaMnangagwa vanyorawo gwaro vachikoka vechidiki vose mubato pamwe nevana vevaimbo vevarwe rusununguko kuti vaende pamuzinda webato kuHarare kunotambira mukuru wenyika vasati vapinda mumusangano wePolitbureau. Mutsamba mavo vaSenengamu vati ibasa redu kuchengetedza musangano uyu wemisodzi diki taneropa hatingapete mao kumusangano uchiparadzwa nembavha, ngochani nevatengesi vanodya nemuvengi. Vatsenenga mazoti kunyange vari kuenda kumuzinda wavo mangwana vakazvimiririra vanoshora misangano yakadai inoratidza kunetsana mubato asi vanhu vachitambura munyika.
See, it says sheer waste of time, and it also shows kuti vamwe vanhu vatinavo havasumbozviva zvinhu zviri kuita nesa.
Vanoziva zviri kuitika mubato iri vanoti mangwana nhengo dzepolitibro dzichabudirana pachena sezvo paine nyaya dzekurangana nekudzingana mumusangano sezvakaitika gore rapera apo pakadzingwa vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Zvichakadaro, munyori mukuru musangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda, ava vainge vapika kuti vamoyo navakasukuvere havasi kuzopinda mumusangano wemangwana, vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vambosendeka chirongwa chekuvamisa kupinda mumusangano sezvo vasiri kuda kurwisana nemadzimai.
Tiri kuongorora kuti tozvifambisa sei nemhaka yekuti vanhu ivava vadaidza madzimai Women's League vane pfungwa yekuti kana matarisa Herald vane pfungwa yekuti maWar Veterans nemadzimai Women's League vazorovana and ivo vozopedzisira kuti maWar Veterans arova madzimai and you know vanhu vava vagara vari vanhu vari kushandisa masei vakuru vopedzisira kuti varova madzimai veWomen's League vari kurwa na First Lady as mutungamiriri weWomen's League. Saka macomrades maWar Veterans hondo yese yavakarwa kurarama kwese kwavanoita vanorarama nevanhu including nhengo dzeWomen's League havasi kuzosvika pakukonzereswa nevanhu vane zvinangwa zvekudestroya party kuti varovane nemadzimai, because tinoziva kuti pakaita kusangana kuri physical vanhu vanopiwa zvinodhaka, vanoitiswa zvinozvisingaiti, vanhu vanopiwa mabriefings anoita kuti vaite uturu usina nebasa rese. Vamwe vacho ivavava vanhu vanototaura kuti mathugs nechekare, and tiri kuziva kuti vakahaya mathugs mbare and so forth, and hatisi kuzobvumira semaWar Veterans kuti tirwisaniswe nepovhu neruzhinji rwakatisapota kubva muhondo kusvika iye zvino. Saka hatisi kuzoita hondo nevanhu, tichatsvaka dzimwe nzira dzekuti tione kuti tinozvifambisa sei.
Ndedzipi dzimwe nzira idzi vaMatema Danda?
Tine action yatinotarisira kuti musangano unotora. Kana action iyo ikatorwa mangwana, tine tisina chikonzero chekuenderera mberi, asi kana pasina chaitwa chinoratidza kuti panofanira kunge pane sanity, panofanira kunge pane kugadzikana nekufamba zvakanaka mumusangano, tinofanira kuwana nzira dzekuita mberi.
Munyori mukuru musangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe People's Front vaOwen Kuchata nhasi wavanikwa vaine mhosva yekuda kubhomba kambani yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe Alpha and Omega iri kumazowe, uye vatongerwa kugara mutirongo kwemakore 12. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
VaKuchata vakabvuma nyaya mbiri dzavainge vachipomerwa zvaita kuti mutongi wedare vaHosea Mujaya vavatongere kugara mujeri kwemakore mapfumbamwe pamhosva yekuronga zvechigandanga, kwozotiwo makore maviri pamhosva yavo yechipiri yekushandisa mari kutenga zvinhu zvakashandiswa kugadzira mabhomba avaida kushandisa kubhomba kambani yeAlpha and Omega. Asi vaMujaya vaderedza mutongo waKuchata negore rimwe pamhosva yekutanga, uyewo vazoti rimwe remakore maviri pamhosva yavo yechipiri richafamba pamwe nemutongo wemhosva yekutanga, izvo zvinoreva kuti mutongo wavo wese uchange wave makore mapfumbamwe. VaMujaya vatiwo kunyange hazvo muchuchusi vaMichael Reza vange vachida kuti vaKuchata vapiwe mutongo wakaomarara panyaya dzavo, dare raona zvakakodzera kuti rivaretsire sezvo vakabvuma mhosva yavo nekukasika, uye vari munhu ari kupara mhosva kekutanga. VaKuchata vaudza dare kuti vange vasina chinangwa chekubvisa vaMugabe pachigaro, asi vaingoda kubhomba purazi ravo kuti vanzwe kurwadziwa sezvinoitwa vanhu vari kuputsirwa dzimba dzavo mumadhorobha nemaguta. Asi mutongi vati pane nzira dzinoshandiswa kutaura nadzo vakati zvechigandanga zvaida kuitwa navakachuta nevamwe vavo zvinoitwa kunyika dzakaita seAfghanistan. Mumwe wemhuri yavakuchata mai Joylin vati vatambira mutongo wapiwa nedare. Munin'ina wavakuchata vaCosmos Musakanda vatiwo kunyange hazvo mutongo wapiwa nedare wakaoma hapana zvavangaite pari zvino. Vakuchata vakasungwa pamwe navaSolomon Makumbe, vaSilas Pfupa navaBoman Ngwenya vachipomerwa mhosva yekuronga kubhomba purazi ravaMugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association kana kuti ZHDA rinoti rikushora zvikuru kumbomiswa basa kwavana chiremba vatatu vachinzi vakatungamira mukuratidzira kwavana chiremba muna 2014. Health Services Board yamisa F. Mayere, Dr. Edson Makoni na Dr. Rusununguko Kanyongo basa vachinzi vakatyora mitemo yebasa. ZHDA inoti zvaitwa kutyora kodzero dzavana chiremba ava. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Doctors Association Dr. Rutende Bonde.
Ndinoona kuti shamu yashandiswa ishamu yakakurisa. Tikatarisa kuti machiremba aya chevanga vachida hachizi chinhu chakashoreka. Angazvida kuti izvo kubhadharwa kwavo kuenderanewo nemararamiro anotarisirwa kunzi munhu akaendawo kuchikoro ane kochi yake yakanaka akwanisewo kuchengetawo mhuri nevabereki.
Asi ka hurumende inoti vana chiremba havafaniri kuratidzira Dr. Bonde nekuti basa ravo rakakosha zvikuru munyikawo.
Ndizvozvo chaizvo, ndiwo maonero avo sehurumende. Saka kana munhu asingafanirwi kuratidzira, handiti kusaratidzira ikokoko kunoti munhu aregedze kuwanawo here mari inokwanirana kuti awane zvekugara, aregedze kuwana mari yekutengera vana vake chikafu nekuti akangonzi kwaratidzira. Zvese zvinofanira kunga zvine zvakaringana nekutisunga kuti machiremba musaratidzire. Tisawane chikonzero chekunoratidzira ba, zvese zvakaita sei zvakaringana.
Mukuru wesangano reZimbabwe Association for Doctors for Human Rights Dr. Rutendo Bonde vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Muri yevanorwira kodzero dzevanhu vaitaidza mara avakatsakatika muna kurume gore rapera inoti iri kushushikana zvikuru nekuti nguva yarebesa vasati vazivikanwa kwavari uye pasina zviri kuitwa nehurumende mukuvatsvaga. Vadzamara vasvitsa mwedzi 11 chete vatsakatika nhasi uye mhuri yavo yabatana neveruzhinji kunamatira kudzoka kwavo kuAfrica Unity Square masikati anhasi. Zvichakadaro, sangano reEuropean Union rinoti riri kushushikanawo zvikuru nekusazvipira kunonzi kuri kuitwa nehurumende mukutsvaga vadzamara. Mumashoko ayaburitsa nhasi, European Union inoti zvehurumende inofanira kutsvaga nesimba kuti kuzivikanwe kuti chii chakaitika kuna vadzamara. Mavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7 abata mudzimai wavadzamara amai Shefra kuti tinzwe zvizhinji.
Ine zvinanza zviri kundirwadza kuzvakatova gori ndichitondaze kuti mumwe wangu ariti kuvana everyday vanogara vachingofunza gedhi vachavaringi gedhi vachavana vachingotaura negababa kuna kutoti vana vatosuwa baba vavo.
Pari zvino muri kuwana rubatsiro here rwekuti murarame imi nevana?
Pari zvino rubatsiro rwatiri kuwana tinowana kuhama kune kwadzamara.
Saka panobvunza vana kuti baba varipi imi munoti chii?
Kuti baba vanotozvira kuvana vangu kutoti baba vakadiwa vanongongotaura kuti dhedhi rakabiwa saka ndinongo dhedhi rakadiwa asichanamata kuti mwari wavadzosi.
Asi imi hamutyirewo here upenyu hwenyu semudzimai wemunhu akangonyangatika kusvika pari zvino?
Tinotogara tiri mukutya kwakanyanya because atizive kuti vanhu vanaye kana tvakamutora vanotifungire tikatombogara tiri pako kusvika nguva dzose.
Amai Shefra Dzamara vanove mudzimai vavaitai Dzamara vaina Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 parunhare vari muHarare. Makakatanwa pamusoro penyaya yemutauro unoshandiswa nevadzidzisi mumatunhu eMatevelerland ari kuramba achienderera mberi. Vamwe vagari vemubulawayo vachiti bazi redzidzo rinofanirwa kugadzirisa nyaya yekuti vadzidzisi vasingakwanisi kutaura rurimi rwendevele vasadzidzisa mumatunhu aya. Asi vamwe vanoti panofanirwa kuitwa ongororo yakakwana yekuti chii chiri kukonzeresa kusabuda zvakanaka kwevana vedunhu iri mubvunzo dzeO level neA level. Mutoro wedu wenhautauraishava anotipa nyaya inotevera.
Vaipitule Maposa ndemumwe wevagari vemubulawayo vanoti vanotsigira maonero ekuti vana vechikoro vematunhu eMatevelerland havanyatsobudirira mubvunzo dzavo dzeone A level sezvinoita vamwe vana vekune mamwe matunhu nekuda kwekuti vana ava vanodzidziswa nevadzidzisi vasingakwanisi kutaura rurimi rwendevele. VaMaposa avo vanove mutauriri webato rezapu kuchamhembe kwenyika vanoti ivo semubereki ane mwana achiri kwekutanga kwedzidzo yake vanoona zvakakosha kuti vana vadiki sewavo vadzidziswe nemunhu anogona kutaura ndevele inove ndiyo inonyanya kutaurwa muBulawayo nemune dzimwe nzvimbo dzakakomberedza guta iri.
Semubereki ndinobvumirana nemafungiro ekuti zviri kukonzerwa nematicha asingazive kutaura first language yevana especially kumaprimary schools.
Svondo rapera, dare reparamende rakazeya nyaya yekuti vadzidzisi vasingataure ndevele vangaendeswa here kana kuti kwete kunodzidzisa munzvimbo dzinonyanya kutaurwa ndevele. Kurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora vakabuda mumapepa nawo vachiti kuve nemutemo wekuti vadzidzisi vasingataure ndevele vasaenda kunodzidzisa munzvimbo dzinotaurwa mutauro uyu kwakafanana nekuita rusarura. Achipawo maonero ake panyaya iyi mumwe mugari wemubulawayo ari kudzidzira udzidzisi uyo asina kuda kudomwa nezita rake pamhepo anotiwo kunyange hazvo muzvikoro zvemuZimbabwe muchinyanyoshandiswa rurimi rwechirungu zvakakosha kuti vana kunyanya vechidiki vadzidziswe nevadzidzisi vanogona rurimi rwaamai vavo. Mudzidzi uyu anoti izvi zvinoita kuti vadzidzisi ava vakwanise kunyatsotsanangura mururimi urwu zvimwe zvinhu zvinonetsa vana ava kuti vanzwisise mururimi rwechirungu.
Vana vava havadiki vanenge vechibva mepi kumalocation ukavazivi chirungu vanenge vechida kudzidziswa nemunhu anenge achitaura rurimi rwamai vavo.
Asi mumwewo mugari uyo akangozvidoma nezita rekuti Emilia anoti haabvumirane nemaonero ekuti kuve nevadzidzisi vasingataure ndevele ndicho chezvimwe zviri kukonzera kusanyatsobudirira kwevana mumatevelerland muzvidzidzo zvavo. Mzvare Emilia vanoti kunze kwemitauro yakadai seshona nendevele zvimwe zvidzidzo zvose zvinodzidziswa muzvikoro zvinodzidziswa nechirungu saka nekudaro chakanyanya kukosha inyaya yekuti vadzidzisi vave vanogona kudzidzisa vana zvakanaka nechirungu chacho. Zimbabwe ine mitauro 13 inonzi inogona kutaurwa zviri pamutemo asi dambudziko guru nderekuti pamitauro yose iyi shoma yacho ndiyo inonyanya kutaurwa munyika. Ndaka Mirra Studio 7 muBulawayo ndini Tauraishava.
Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa rezapu amai Emilia Mukaratirwa vanoti vasiya chigaro chavo. Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe zvizere.
Ya ichokwadi kuti ndakasiya basa semutevedzeri wemutungamiri wezapo mazuva apfuurayo. Ndakanga ndagara ndaona kuti handichakwanisa kuti ndienderere mberi nezvikonzero zvakatisiyanisiyanei. Tiri ipapo nguva yedichisi yeleadership yakapera, gore rakapera congress yedu taifanira kunge takaiita muna August. Saka ndaitarisira kuti pacongress ndipo pandaizenge ndichiziisa kuti hai mipango ndofunga ndaita pakwana yakumbosiyira una mumwe mukana kuti vatorewo chimwe chivachiri ndakumberi nebasa. Saka ndikuona kuti nezvinonga mupini zvazvo tichitarisana nezvekukwanisa kugadzirira Congress iyoyo. Takaramba tichipfushira mazuva edu pamberi kusvikira nanhasi Congress haisati yaitwa. Ndakazomboona kuti haa ndichingotaura tsonga yangu iya nekuti hazvina chazvina kuti Congress ingazoveko iriiteza riine.
Mutungamiri webato renyu vaDumiso Dabengwa vatambira sei kusiya basa kwamaita, uyezve mungati panga pane kusawirirana here kana kuti
pasina nyaya yekuti pasina kuwirirana? Ndakashanda zvakanaka chose navaDabengwa pamakore ese anodarika mashanu andanga ndiri pachigaro chekuverekedzeri wavo pamwe chete nevamwewo vakanga vari muutungamiri hwepresidhenti yeexecutive yedu. Namwese apaine kushandirana kwakanaka zvikuru zvekuti zvinoda kuziisa ruzhinji kuti danho rangu harina kuya nepamusana pemakakatanwa pakati pangu nemutungamiri wangu kana kuti vandaishanda navo.
Mune ramangwana maamuri kufunga kuzoita sei?
Mune ramangwana ndiri kuona ndichizenge ndichingoendeza mberi nebasa rezvematongerwo enyika, nekuti ndinodavira kuti madzimai mashoma zvikuru ari mubasa rezvematongerwo enyika.
Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reZapu, amai Emilia Mukaratirwa vari parunhare naMavelas Muhlanganya wewe Studio 7. Vanhu muAmerica mudunhu reNew Hampshire vari musarudzo dzekutsvaga vachamirira mapato eDemocrats neRepublican musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa munambudzi wegore rino. Kuti tinzwe zvizhinji, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata muzvinafundo Moses Rumano vanodzidzisa kuMalone University kuOhio.
Izvi ndinoona zvakuitika zvakanaka chaizvo zvekuti vanhu vanosarudza vatungamiriri wavanoda kuti vazovamiririra kuti vagozova vanhu vanogona kuzosarudzwa kana kuita vatungamiriri wenyika pasina bakurwisana, pasina babopoto, asi vanhu vese vanenge vane mukana rekutaura kuti sei vachifunga kuti ndivo vakakodzera kuti vasarudzwe.
Munoona Zimbabwe ichidzidzei kune zviri kuitika nhasi izvi kuNew Hampshire?
Zimbabwe ine zvakawanda zvekudzidza kubva kuNew Hampshire, nekuti nyika ino inyika yagara makore akawanda ichiita zvisarudzo. Isusuwo senyika ichiri kukura Zimbabwe, ndinodaira kuti tine zvakawanda zvekudzidza zvekuti sarudzo kana dzichiitwa, vanhu ngavasarudze munhu wavanoda uye munhu ngaataure zvaanofanira kusarudzirwa kuti chii chaanokwanisa kuzoita kuti upenyu hwevanhu husanduke mune zvakanaka. Saka ndinoona kuti tine zvakawanda zvekudzidza senyika ichiri kukurawo Zimbabwe.
Tombotarisa ivo vari kuda kupinda pachigaro chemutungamiri wenyika vakamirira tomboita ivo maRepublicans, munoona chii chichabuda panhasi iko kuNew Hampshire? Makatarisa henyu zviri kuitika pari zvino?
Ndinofungidzira kuti Donald Trump vanogona kubudirira.
Ko kumaDemocrats?
KumaDemocrats ndinofungidzira kuti mai Hillary Clinton vanogona kuhwina, nekuti munhu anokwanisa kuwirirana nevanhu mukati mekutaura nevanhu, uye zvavanotaura vanhu vanokwanisa kuzvinzwisisa vachiona kuti pamberi apo panogona kuzoita remangwana rakajeka.
Chizvarwa cheZimbabwe, Dr. Moses Rumano vachitaura parunhare vari kuOhio naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Nekuona kutekeshera kwedambudziko rehuo remunyika, hurumende yesvondo rapera yakaparura chirongwa chinokurudzira vana veZimbabwe kuti vabatane mukurwisana nehuori cheAgainst Corruption Together campaign. Vaive munyarikani pakuparurwa kwechirongwa ichi, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vanove zvakare gurukota rezvemitemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu pamwe nenhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vaGutu kuti vanotambira sei chirongwa chakaparurwa nehurumende ichi.
Nyaya yehuori ndeyekuti inyaya yakagara iripo. Vakatiparura vacho vanoziva kuti corruption irimo muhurumende kubva kumusorosoro kusvika kuzasi-zasi, mapazi ose ehurumende. Pataitombo vave isu makurukota ehurumende tiri kuMinistry of Justice, niri Deputy Minister, takatomboitawo zvakanangana neizvozvi zvekuti against corruption together. Asi takavona kuti hano uri urumuzano kurasha nguva. Vanongoita zvekutaura chete.
Vachiri mhanzu, munoti nechirongwa chakaparurwa ichi pamwe nemashoko ataurwa navagutu.
Chiripo ndochoti ukaona chirongwa choparurwa nomutevedzeri wenyika. Zvoreva kuti hurumende yaongorora kuti no chuni ichi chakanaka kana kuti chakaipa. Hatina pamusoro pechirongwa chiche corruption pachirungu. Zvinhu zvakaonekwa nehurumende kuti zvakaipa. Saka makaona gorokotao guru rinovimbwa naro navamugabe rakazoparira nyaya kuti pasi necorruption. Saka hasati zvinhu zvinganyanya kukatamadza asi huori hwacho huri kuramba huchienderera. Nokuti munotarisa kuti kuna na MDC kuku makanzuro avo ese avora nohuori. Zvokuti handifungi kuti pane kanzuro ichiripo kwayo kwayo yeMDC, especially mataundi mahombe. Zvinonyadzisa, zvinosemesa.
Vagutu, nyaya yekuti makanzuro enyu ari kupomerwa nyaya dzehuori yasimudzwa navachiri mhanzu, munoti
izvo zvakomuredi gadzira kungohereketawo kuda kuti tiseke. Hazvina nematuro, uvori rwakaita kugara, kutekeshera, kutandavara muzano. Ivo vanozviziva, ndofunga ndakambotaura ini kuti corruption makore apera tiri kumaministiri uko. Corruption yadzika midzi zvokuti kuti tigonzi makanzuro ndomune corruption chete inhema. Corruption chaiyo chaiyo inouraya nyika tinoiona ichiitwa nevanhu vapamusoro-soro. Kwete corruption yetiki yatinoona iyi yepasi-pasi. Corruption chaiyo inovondomotsa nyika nokudonhedza economy. Ndo corruption inoitwa kumadiamonds. Okuti madiamonds anonzi akapera billions and billions of dollars. Kuti tizive kuti mari yacho yakaendepi, totobvunza ivo comrade gadziravo kuzana kuti vatiudzevo. Kuti yakainde ipi mabirione madiamonds. Ndiyo inonzi corruption.
Vachiri mhanzu, tingaona here vana veZimbabwe vachibuda kumhangara uori nekurudziro iyo yaPY.
Munoziva mabvunza mubvunzo kwawo kwawo, asi ndinoona sekuti pachava nedambudziko. Nokuti sokutekeshera kwakaita corruption, sokutaura kwataita kuti yaiyava kumakanzuro ikoko iko, zvakationei kuwana munhu asati ari corrupt. Because ndopamunozosangana nevarayiro kuti hatiri kungokiya-kiya. Kukiya-kiya ikoko ndiyo corruption yacho iyoyo. But zvisinei hazvo zvichatitorere nguva kuti vanhu vadini varipote corruption. But asi isusu ngatitendei kuti hurumende yabuda pachena ichiti iyo hausati iri tsika yakanaka yokurarama munyika. Zvokuti vanhu vachaenda mangwana kana kutusvera mangwana, kana kuti mwedzi unouya kana kuti gore rinouya, zvinogona kutora nguva. Nokuti vanhu vada kuona kuti kuivo mhangara corruption iyo chii chinozoitika kwavari pavanenge vamhangara.
Vagutu, tingaona here vanhu vachimhangara uori?
Jonga, apa hapana chinobuda. Ndosaka ndati uko kungobatana kumeso. Tose tinoziva kuti kune inonziyo Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Hapana kana imwe zvayo nyaya, kunyanya-nyanya dzinonge dzichibata-bata vakuru vakuru yakaferefetwa.
Vachiri mhanzu, nyaya yasimudzwa yekuti kune Anti-Corruption Commission.
Tisarova imbwa takaviga mupinyi namaconcerns MDC. Vagutu mangwana chaiko chaiko ngavaende vanoita first report tivone kuti zvavanofungidzira kuti pane corruption hazvitoriwo here namatare, tigozokurukurira pane zvakawanda.
Havanga vari nhengo yeZanu PF vagadzira chiri mhanzu, manzwawo zvakare kubva kumutauriri weMDC Tivao Betigutu. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare. Vateereri, musakanganwa kuti chirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekutsakatika kwavaitaidza mara vapedza mwedzi 11 chete vasingazivikanwi kwavari. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Vakarwa hondo vanoti vave kumbosendeka parutivi chirongwa chavo chekudzivisa vaJonathan Moyo navaSevia Kasukuwere kupinda mupolitibhiro sezvo vasiri kuda kunetsana nemadzimai. Mhuri yekwadzamara yoita munamato wekurangarira mwedzi 11 chete vaitaidzamara vapambwa. Tabatashwa kumagume chulongwa chedu anokuone kaene mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndokusiyamina Chris Gandhi na Marvelous Mhlanganya uye.